manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 20/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vocherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika. Chirwere chekolera choramba chichipararira munyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi zvichinyunyuta nekwazvinoti kuramba kuchichorwa kwekodzero dzava job scala nehurumende. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi enhabvu eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vematunhu eMatevelerland neMidlands vacherechedza nhasi kutanga kwegukura hundi makore makumi mana nerimwe adarika zvichitevera kuiswa kwemauto e5th Brigade nehurumende mumatunhu aya. Mukucherechedza zuva iri sangano rinorwira kodzero dzevanhu reIbechi lekaZulu raita musangano paFidelity Life Center muBulawayo nevana vakazvarwa munguva yegukura hundi avatoye masadzimba vachipawo matambudziko avari kusangana navo akakonzerwa negukura hundi. Senzira yekuedza kugadzirisa nyaya iyi, hurumende yakaparurawo chirongwa chichange chichitungamirwa nemadzishe mukuedza kugadzirisa kana kuyananisa dambudziko rakakonzerwa negukura hundi. Asi vamwe vari kuramba danho iri vachiti rakasiya kunze matunhu eMidlands neBulawayo uye kuti madzishe ari kutungamira chirongwa ichi mazhinji acho akanga asati aberekwa munguva yegukura hundi. Gukura hundi inonzi yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vaurayiwa nemauto ehurumende. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mutevedzeri wasachigaro weIbechi lekaZulu watamusanga Ncube.
These young people vanga vasinei nezvematongerwo enyika asi iye zvino tirikuwana vachitambudzika kuti vamwe vacho havana madocumentations mabirth certificate thereby they cannot get employed their own children cannot access schools because they are not documented saka nhasi tanga takafokasa kune vana vakazwarwa after or during the start yegukura hundi nemachallenges avanosangana nawo muupenyu.
Tinoona kuti hurumende yakaisa urongwa hwekuti machief anga achitungamira kugadziriswa kwaiyo nyaya yegukura hundi. Munotambira sei urongwa ihwohwo hwakaitwa nehurumende?
Isusu semusangano tiri kurangarira kukosha kwerole inofanirwa kuitwa nehurumende seiyo hurumende inova muridzi wemasoja akaita izvi. Vanhu vatiri kutaura navo mumanharaunda dzaka afectwa negukura hundi havasi kunzwisisa kuti nyaya yakuda kubatwa nemadzishe. Chekutanga ungatarisa unotoziva wewo kuti madzishe akawanda munguva yakaitwa gukura hundi vaiva vana. Handingada kukupa maexamples emachiefs because vanhu vakakosha vanoremekedzwa asi vakawanda vacho vatinawo isusu munharaunda dzakaitwa gukura hundi. During the time kuchiitwa gukura hundi vanga vachiri vana kana kuti vasati vazvarwa. And tiri kutaurisa kuti machiefs aivepo nenguva yegukura hundi iyoyo vaitosungurudzwa vamwe vachitourayiwa. Isusu tiri kuzviona sekuti mavictims ndiwo ari kutaurirana ega because machiefs ekumatevelerland nemaresidents vagari vekumatevelerland they are both victims dzegukura hundi.
zvizva mungakurudzira kuti dai zvaitwa kuitira kungogadzirisa nyaya iyo ipere kamwe chete?
Isu taitarisira kuti dai nyaya iyi yaibatwa nemaretired judge vemuno nevekunze kwenyika, kuti kutange kwataurwa chokwadi rakaitika inonzi truth telling, tinga kuti dai vachibvumidzira kuti dzese nzvimbo dzakaitwa kukuraundi dzivepo muprogram. Midlands tinozviziva kuti kukuraundi yakavapo kuMidlands, but iye zvino madzishe ekuMidlands havamo muprogram. Bulawayo was also part of the geographical area like Africa nekukuraundi, as if there is no program that is going to cover vanhu vanogara kuBulawayo.
Vanga vari mutevedzeri vasachigaro wesangano reIbechu lekaZulu rinorwira kodzero dzevanhu vatamusa Nxanqube vari parunhare muBulawayo nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBritain zviri kuronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe munyika iyi nemuvhuro unouya, zvichinyunyuta nekwazvinoti kubatwa kuri kuitwa nhengo yeCCC uye vaimbo vemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala nehurumende. VaScala vave nenguva inodarika gore nechidimbu vari muhusungwa kujeri rechikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi kusvika pari nhasi havasati vawanikwa vaine mhosva. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe kuBritain vaChristian Katsande kuti tinzwe maonero avo paurongwa huri kuitwa nevana veZimbabwe uhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe avanoti vachange vari mumwe wevanhu vachange vachiratidzira nemuvhuro.
Urongwa uku tiri kunge tichitarisira kuti tisangane nemusi wemuvhuro 22 January kuti tiratidzire paZimbabwean Embassy muLondon pakumbunyikidzwa kwerusununguko nekodzero dzavaJob Scala, avo vava nemazuva nemhando vanenge vachikwanisa mazuva 587 vari muhusungwa. Saka tiri kuratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, hatisiri kungoratidzira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavaJob Scala chete, asi kune vamwe vakawanda. Tinoziva kuti kune varume 9 vemutwakazi Republic, avo vakangosungigwawo vakafarirwa vakatungigwa mhosva dzavasina. Tinoziva kuti kune vamwe vakawanda vanongona kunge vakabudiswa mutirongo asi vari kuiswa kumajeri zuva nezuva.
Tiri kuona kuti vese vamuri kutaura varimuri kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe, asi muda kuratidzira kumuzinda weZimbabwe kuBritain. Chichemo chenyu chinozwikwa sei? Chinove neudzamu sei?
Takanyanya kukosha kusvika kwemashoko, nekuti tikaratidzira tiri kunoku, tikange tasvika mukatarisa paInternational Law kana tangotosvika paEmbassy, zvese zvakangofanana nekuti masvika kunyika yacho. Ukatopinda muEmbassy yeZimbabwe pamutemo wepasi rese unongochinzwa kupinda muZimbabwe. Saka isusu kukunda kwatiri kuenda paEmbassy tiri kuti tichainda nezvichemo zvedu ipapo nenhunha dzedu ipapo, idzo dzatichanopira kuvashandi veipapo, vashandi veZimbabwe, vashandi vehurumende yedu vanobhadharwa nemari dzetekisi dzatinobhadhara. Saka tasvika ikoko, ivo ibasa ravo kuti vachisvitsa zvinhu zvoko Harare. Saka mashoko anenge asvika, uye kuratidzira uku kuchazoratidzirawo vamwe vanenge vari muZimbabwe. Uye tiri kukurudzira kunyanyanyanya vana veZimbabwe vari pasi rose kuti inguva yekuti tisumuke titaure zvinhu zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika kumusha kweduko.
Muri kuratidzira nenguvai pamuzinda apa, uye inzira dzipi dzamuri kuratidzira nadzo?
Tiri kuratidzira nenguva dza12:00 masikati. Tinenge tine petition uye pane statement ratichabudisa zvatiri kuda kuti zvinge zvichiitika.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero aruzivishe vari parunhare muKent kuBritain nestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hunonzi huri kuramba huchikwira panguva iyo dambudziko iri riri kunzi riri kuwedzerwa nekunaya kwave kuita mvura munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti pakuguma kwezuva musi wa18 ndira vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakawanikwa vaine chirwere ichi, vapfumbamwe muchitungwiza nevatanhatu mudunhu remashanaland East. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vakaudza Studio 7 nezuro kuti bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuona kuti chirwere ichi chabatwa chisati chanyanya kupararira. asi vamujiri vaikurudzira veruzhinji kuti vaitewo banduko ravo kuona kuti nzvimbo dzavari dzashambidzika. Mukuzeya nezvekukwira kwekorera munyika, tabata mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka recommunity working group on health vaitai Rusike.
Ndinodaira kuti zviri kuitika maringe nechirwere chekorera pari zvinezvi ireflection the reality iri paground. Nekuda kwekuti zvinhu zvinokonzeresa kuti korera ivepo, zvinhu izvozvo hazvisati zvanyatsogadzirwa. Tiri kutarisa kuwanisa vanhu mvura yakachena, hongu mumadhorobha vanhu vanogona kunge vaine pombi dzemvura mudzimba, asi vakavhura pombi idzodzo mvura haisi kubuda. Vanhu ivavo vopedzisera vonochera mvura mumatsime, matsime atiri kuona kuti munguva yekunaya tsvina zhinji dziri kukukurwa dziri kupinda mumatsime iwavo, mowanikwa utachiwana hunokonzeresa chirwere chekorera. Totarisa nyaya yezvimbuzi, tiri kuona kuti kunyanya mumadhorobha mune dambudziko rekuputika kwemasuweji. Masuweji wavo kana aputika munguva inoiyi yekunaya zviri kukukurwawo zvekare. Chinokondaminata angava zvibhorani zvakacherwa muno mumadhorobha. Kumamisha tikuona kuti kune dambudzikowo zvekare rekuti vanhu vazhinji havasisina zvimbuzi. Dzimwe nguva vanhu vanoshandisa zvimbuzi vasingagezewo zvekare maoko. Saka nhau yeutsanana ndo imwe iri kukonzeresawo zvekare.
Asi dzokurudziro dzese dzamuri kupa varusike idzi pamwe chete nedziri kupiwa nebazi rezveutano, veruzhinji vari kutadza sei kudziteedzera?
Dambudziko riri kuita nderekuti hongu vanhu vari kupiwa dzidziso, ingave dzidziso yekuti gezai maoko, vanhu dzimwe nguva mvura yacho havana. Ingave iri dzidziso yekuti fachaidzai mvura musati maishandisa, dzimwe nguva magetsi acho havana. Saka dzimwe nguva zvinonetsa kuti vanhu vange vachitevedzera dzidziso dzese dzavari kupiwa idzodzo, nekuda kwekuti zvinhu zvacho zvavafanhu kunge vachishandisa vane zvenge vasina.
Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vari kunzi vabatwa nechirwere ichochi muzuva rimwe chete, ungava uwandu hunotyisa here varusike tichitarisa uwandu hwevana vezimbabwe munyika yose?
Uwandu hunotyisa zvakanyanyisa nekuda kwekuti chirwere chekorera ichi tinenge tisingatombochitarisira mumakore atiri kurarama nhasi unou. Saka munhu mumwe chete chaiye akarasirwa noupenyu nekuda kwechirwere chechinyakare, zvinhu zvinofanirwa kutityisa tese. Senyikawo zvekare tinofanira kuramba tichitya nekuda kwekuti takambosangana nedambudziko iri mugore ra2008 na2009.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Mapoka ose ari mugungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF akasangana kubva nemuvhuro kusvika nezuro chishano kuVictoria Falls mumusangano wekutsvaga nzira dzekugadzirisa ukama pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Musangano uyu wakapindwawo nevanyarikani vakabva kune dzimwe nyika dzinosanganisira South Africa neGreece, avo vaipawo ruzivo pamafambisiro avanoitawo TNF munyika dzavo. Hatina kukwanisa kubata vehurumende kana vashandirwi panyaya iyi kuti tinzwe kuti zvii zvavakabudawo nazvo mumusangano sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi tabata munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo.
Musangano weTNF kuVictoria Falls wange wakatarisana tingati nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti pagorere rega rega tine musangano yatinoti consensus building, kana kuti musangano wokuvaka ukama sezo maparties musocial dialogue. Panguva yapfuura kwange kusina kutrustana kana kuti kuwirirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka pakuvaka ukama gore rega rega tinoita high level retreat yevatungamiri vemaparties matatu velabor business nehurumende. Musangano waifanira kutoitwa kupera kwegore ra2023, saka wakazotenderwana kuti unoitwa pagore ra 2024 kutanga kwaro.
Ndezvipi zvikuru zvamuri kutarisirawo imi kuti zvichabuda mumusangano uyu sevashandi?
Sema trade unions takati pari nani kuti tigare tine maplatforms patinosangana neavo tinovashandira maemployers. Ndiko patinonegosheta kutanga kwegore, kupera kwegore, pakati pegore. Ndiko patinonegosheta zvekare kune mastructures akafana TNF nguva dzese. Tinosangana nematambudziko pakunegosheta, tobuda kusina zvatabata. Asi hazvirevi kuti hatidzokeri mangwana. Takazvitaura nguva yapfuura kuti tange tisati tafara nezviri kubuda kuTNF, asi izvozvo hazvirevi kuti hatichanegosheti. Tichatoona kuti tinoshapena maskills edu kuti mamembers edu abenefit pahurukuru zvatinenge tichiita nevatinovashandira kana kuti nehurumende.
Vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye tiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato reFreedom of Rights Under Sovereign for Us Muzvare Manyara Irene Munyenziwa, avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pebato rakaumbwa nemapato mazhinji anopikisa munyika, ayo akanyorerana chipfumirano chemushandira pamwe munyaya dzekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo cheNational Electoral Reforms Agenda in Zimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti bato iri rinorevei uyezve richange riri kuitsei munyika.
Bato renera zvichimirira izvo kuti National Electoral Reform Agenda ibato rinomirira kugadziriswa nekusimbisa bumbiro remutemo rinoona nezvesarudzo nekwikwidzo rekutongwa kwenyika nemapato akasiyana muZimbabwe. Rinotarisa nekuongorora sarudzo mukuvhota kuzvematongerwo enyika. Rinobatanidza mapato ese anoda kukwikwidza musarudzo yemaelections. Ibato rinotarisa kudzonganya munhau dzemaelections neongororo yekugadzirirwa kwemaelections nekuchengetedzwa kweconstitution mumafambiro emaelections panguva dzose, nekuona kuti kodzero dzevanhu dzayananiswa munguva dzemaelections. Inosimudzira mazwi emapato akasiyana anoita iwo mateachers unions, nurses nemadoctors, women's organizations, youth and students, ma-non-profit organizations like my human rights organizations, faith-based organizations, my civic society, my business, my farmer, my vendor, na iyo my ex-freedom fighters. Ibato richaongorora kuti madzimai zvirema nevanotambudzika vateererwa here panyaya dzekodzero dzavo. Nera ichave izwi rinoshandiswa nevavo vasingazwikwe nokuti havana masimba.
Mapato api ari mugungano iri uyezve zvakakosha sei kuti muwanikwe imi muchibatana?
Pazuva ranhasi mapato atiinawo akabvumirana kusaina gwaro renera ari kuti iwo MCD, which is Multi Christian Democracy, DA, which is Democratic Alliance, ZNRP, which is Zimbabwe's National Revival Party, UANC, which is United African National Congress, LEAD, which is the leader of the Labour Economists and African Democrats, DAVID, which is Divine Alliance for Vitalization of Inspired Development, FEES, which is Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, NPC, which is National People's Congress, MPEG, which is Movement of Political Economic Revival Generations, MDC, which is Movement for Democratic Change, PDP, which is People's Democratic Party, PUP, which is People's Unity Party, ZIPP, which is Zimbabwe's Partnership for Prosperity, For Us, which is Freedom of Rights Under Sovereign Party, PZP, which is Patriotic Zimbabwe Party, PPPZ, which is People's Progressive Party Zimbabwe, The Vance, then ZEDPF, which is Zimbabwe for Excellence Development Patriotic Front.
Ndo vatinavo panguva ino. Tinoona kuti mamwe mapato makuru anga asipo, izvi zvinorevei?
Pane mapato aripo ari kumatepeleland vatakamirira kuti tinzwe kuti ndivanani vari kuda zvekujoina bato renera. Mapato asina kunge aripo panguva yekusaina ibato rezanupf uku kuriko kwatakaendesa invitation kuti vange vari party yenera. Ndamera iri kumirira vanhu veZimbabwe vese. Ende rimwe bato ratakatarisana naro ndereCCC ratakatumira zvekare vakambenge vachiuya mameetings atakamboita. Ende ivo vari kuti dzoo vasina kukwanisa kuuya panguva ino, they are part and parcel of us. So nekufamba kwenguva tichazange tichiona kuti zvinhu zvinenge zvakamira sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfananya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemuimbi ari mutambi wemafirimu nemadrama ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire ava vari kushanya muno muAmerica. Tavabata kuti tinzwe kuti chii chavasvitsa muno muAmerica.
Tinotenda nekusipinzawo pachirongwa chinofadza vanhu kudai.
Tinotenda tisu. Vateereri vangada kuzwa kuti mukoma Elijah Tavabata vari kunze kwenyika yeZimbabwe, vari kuAmerica, chimbozwa kunzi vari kuAustralia. Zviri kufamba sei? Matama here kubva muZimbabwe maakugara kunze kwenyika?
Kwete, hatina kutama ba. Zvikushanya. Kubereka kwakanaka. Ndine mwana ari kuAustralia, ndiwo ndandashanyira ikoko. Takuda kudzokera kuZimbabwe, ari kuno kuAmerica ai expectawo mwana wake wekutanga mutsva, saka ndichibva imauya muonewo muzukuru muri kuno.
Asi mune zvamuri kuitawo here zvekunyora nemafirimu nezvimwe zvakadaro?
Isu hatiregeka isu. Hatirege, tinoramba tichingonyora kana tisingabudi asi techingounganidza.
Vakawanda vanoziva muri mumafirimu nemimhanzi, asi pane mazuva tisati tanzwa zvitsva.
Ndine vakomana vandakasiya kuAustralia kuvanogara muSydney, vakabva kumusha ndive kuZimbabwe. Vanoridza chaizvo, vanokwanisa, vanogona. Takagara pasi tine dzimbo dzatoda kuita remix munguva inotera iyi pandinoenda dzokerako zvakare. Takuisawo pane zvinenge zvakuitwawo mazuva iwayo tichinja zvatakaitawo kare. Asi hatinyanyo kusiyanisa zvikuru pane chimbo chaunenge wakaita, munozowedzerawo ndo remix.
Mune mikano ere yekubatsira vangange vachidawo kudzidza zvemanzi nezvekuekita.
Handinodzoka kunyanya Australia kune vanhu vandakasangana navo kuchechi kwakaipinda. Vanoda zvikuru kuti tinge tichishanda navo nevana vavo vanogona chaizvo kutamba kunyanya zvekuridza magitare. Saka pachodzokera ndinoenda nemagwaro ekugarako. Saka tinenge tichibatsira.
Muno muAmerica mune mumwe munyori achive zvakare mutambi wemadrama Nicky Zemura. Munhu wamakamboshanda naye tichiona maya madrama amaimboita. Kupinda kwamaita muno muAmerica mati mabata na here sevanhu vananyanduri.
Hongu Zemura ndakataura naye ari kuda kuti anditore ndiuye kwaari kugara ikoko. Toona kuti tingaite sei sandadzokera.
Mbiri ya muno zikanwa nayo nde mumanzi fanike zvikuru mumanzi unonzi vana tinogumbura. Chinhu chamuri kutarisira here kuti muchadzosa kune vamazuva anoona kuti vana isitaka ichitamba chiri vana taane vana veduwo vatotarisira kuti vanonzwawo zvakare dzidziso iri mukambo ikako.
Ya ndo imwe dziyo iri inofanirwa chaizvo nevanhu. Saka parimix apa ndo iri pamusoro chaiyo iyoyo vana tinogumbura.
Ndokuda zvakare kupa nhoroondo yenyu kune vakawanda vanongozwa kuti mukoma Elijah Madzikatire asi vasingazive kuti mwana weimwe nyanzvi Shasha Gamba rezvemumhanzi nemafirimu vasakuriwe Madzikatire. Zvidzidzo zvamakawana kubvaona wabo wenyu zvamuri kushandisa pari nhasi ndezvipi?
Vamadzikatire vamukadota vane vanhu vakawanda chaizvo vakadzidza kubva kwavari. Handisi ndegaidi, kune vakawanda nanhasi vari kuitawo. Vamwe vava kuita mitambo iyi mukadota ichitanga mazuva ano, asi vakawanda chaizvo vakadzidza izvozvo. Iniwo ndinokwanisa kudzidzisawo vamwe vadzidzisana ndakawana mukana.
Totarisa nyaya yecopyright muZimbabwe, vanhu vakawanda vana nyanduri nevaimbi vari kuchema kuti mabasa avo haasi kuvapa chouviri nenyaya yepiracy yavari kuti yauraya industry muZimbabwe. Zviri zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Ndinoona sekuti mastructures atinawo kumusha, nezvandakaonawo zvinoitwa kuno hatichiri kumashure zvekuti kana kuti vana vanoda kuita mitambo yekuekita havana zvikoro zvekunodzidza kuekita. Tinoona zvangu pamagatara apa tine kana kuti nzvimbo mbiri, noti yekubhuruwayo necollege of music Mwarani, asi zvekuekita izvi hatina. Saka ndo zvimwe zvinokanganisa mitambo yedu. Piracy iriko zvayo asi iri kwese, ungogona kutowana mari kana muno mumandiri muno iri mupiracy bad, unowana mari nemwe mukana. Kwedu hakuna mabhuriji akadaro. Hatina ministri yega kana kuti bazi rega rinodhila nezvemaasi. Rakanganiswa nezvebhora chiichi zvakawanda tingori tese mukubudura imo.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vari kuteerera nhasi,
tinoti rambai makashinga, nokuti kwedu uku kao kumushao tarenda ririko. Havana chete mikana ine vamwe dzimwe nyika dzatiri kuona nhasi, asi ndinoti rambai makangobatirira tichasvika.
Vanga vari muimbi uye mutambi wemafirimu ane mukurumbira mukoma Elijah Madzikatire vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Kumakwikwe Africa Cup of Nations, mutambo wekutanga watambwa nhasi pakati peAlgeria Algeria ne Burkina Faso wapera uri mangange 2-2. Mutambo pakati peMauritania neAngola uri pakati uye zvibodzwa zvakamira zvere 0-0. Mutambo wekupedzisira uri kuuya pakati peTunisia neMali uyo uchatambwa manheru ano. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vekumatevereland vocherechedza kutanga kwegoko rahundi makore makumi mana nerimwe adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA.